Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
No sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chivabvu 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Sininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheEuropean Union, icho chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission, chiri kushanya muZimbabwe, chinoita musangano nevatori venhau, chichikurudzira hurumende kuti izadzise zvakakomekedzwa kuti zviitwe mushure mesarudzo dzemuna 2018 pamberi pesarudzo dza 2023. Nengo yeZANU-PF yekukwira kudare ichipikisa kudomwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri webato iri vaSibeth Musengezi, avo vakasungwa vachinzi vakanyepa kero yavo kuti vave nengo yebato iri vanobvisiswa chibatiso. Bazi rehurumende reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rinokwidza zvakare mitengo yemafuta edzimotokari, izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Vanotungamira mutambo weRugby muAfrica veRugby Africa vozivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup, ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku2023 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kuStudio 7, tiri muWashington DC. Chikwata cheEuropean Union chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission EFM, icho chiri muZimbabwe, nasi chanoita musangano nevatori venhau chichidzokorora kurudziro yacho kuhurumende yekuti izadzise zvakakomekedzwa nevakaongorora sarudzo muna 2018 kuti zviitwe mushure pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023. Chikwata ichi nezuro chakasangana negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava mushure mekusanganawo nevemasangano akazvimirira nemusi wechitatu. VaShava vanonzi vakavimbisa kuti hurumende iri kuita zvose kuona kuti sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zvakajeka uye zvisina kugunununa kwemamwe mapoka. Hurumende yakakomekedzwa kuti ivandudze zvinhu zvinosanganisira kuona kuti mirizhonga yezvematongerwo enyika yamiswa. Zimbabwe Electoral Commission ZEC yazvimirira, vatori venhau vashanda vakasununguka uye kuti mapato ose awane mikana yakaenzana mukutsvaka rutsigiro. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaShava kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu kuti tinzwewo maonero avo.
Tichitarisa nguva yatasarwa nayo kubva panguva ino yatiri tichipinde mune dzimusaro dzinoteera idzo, tinoona kuti nguva yedu taakumhanya kumashure kwenguva, taakumashure kwenguva zvakanyanyisisa, nekuti hakuna mutemo unoiswa unogona kuzoshandisa sarudzo unoiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzadziitwa. Sakureva kuti mitemo yese inofanira kunge ichinge yaiswa kana kuti ichinge yagadziriswa panguva dzatinosvika muna January wa2023. Saka tichitarisa kuti kubva pari zvino kusvika muDisemba kana kupera kwegore rineri, mwedzi yatasarwa nayo kuti zvinhu zvose zvinge zvichizoitwa, zvinogona kunge tiri kumashure kwenguva. Asi kuti zvinhu zviitike, hatifungi kuti panodiwa zvinhu zvakawanda chaizvo. Panongodiwa zvekare kuti hurumende pamende veElectoral Commission nevamwe vachange vari mushishi kugadzirisa nyaya idzi vaise musoro pamwe chete, vashande nguva yatiinayo, zvinizvo zvinge zvichigadziriswa saka zvinhu zvinogona kuitika.
Tiri kunzwa kuti pamusangano wavakaita negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, vaShava vakavimbisa kuti hurumende yeZimbabwe ichaita zvose kuzadzikisa zvinhu izvozvo nekugadzirira sarudzo dzegore rinouya. Munoona hurumende ichizviita here?
Chandingada kuti nditaure ndechekuti hurumende inenge ichishanda iine kumuono wayo wekuti ndo zvatinoda kuti tiite. Asi kune vezvematongerwo enyika zvekare vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo. Kune vari kuparamende zvekare, paramende inofanira kunge iripo pamutambo iwoyo. Tarisa zvekare boka reZimbabwe Electoral Commission vanoita zvesarudzo vacho vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo. Saka kuti vanhu vose vazenge vari panzvimbo imwe chete nguva imwe chete kana muonero chete vachidzokera kunzvimbo dzavo dzavanobva kuti vanobvunza kuti zviri kufamba so izvozvo here, zvinogona kuona ipapo ndopati kuti mukana unogona kutirasikei. Saka hurumende inogona kunge iine chishuviro chekuti izvozvo zviitwe. Asi kana tichinge tazotarisa vatambi varipo apa hatisi kuona ichizokwanisa kubuda iri timu imwe chete ingabude nechimwe chete.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nengo yeZANU-PF iri kupikisa kusarudzwa kwava Emerson Munangagwa kuti vatungamire bato iri vaSibeth Musengezi vapiwa mukana wekubvisiswa mari yechibatiso nhasi nedare raMajor Street. Mutongi wedare iri apa vaMusengezi mukana wekuti vabvise madhora emunyika zviuru zvitatu kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo. VaMusengezi vakasungwa musi wa11 mwedzi uno vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero yesiri yavo kuti vave nhengo yeZANU-PF izvo zvinonzi nebato iri vakanyepa. Masangano akazvimirira munyika pamwe neZimbabwe Electoral Commission ZEC vanoti havasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota kunyanya madzimai vechidiki pamwe nevakaremara apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Masangano akazvimirira masungu anoti haasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota munyika mose kunyanya vanhukadzi vechidiki pamwe nevakaremara. Izvi zvinotevera mashoko akabudiswa nesangano reZEC ehuwandu hwevanhu vakanyoresa pachirongwa chevoter registration blitz icho chaipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji chichangopera. Vachitaura pamusangano waitwa nhasi nesangano revagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA wekuparura chirongwa chekukurudzira madzimai vechidiki pamwe nevakaremara kuti vanyorese kuvhota, mutevedzeri wemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reZEC masvingo vaMaximo Ncuwe vati huwandu hwevanhukadzi vari kunyoresa kuvhota huri kuderera munyika mose.
Kana kuregistra chinhu chiri nyore, kana tose tikabatana tikaita chinhu chimwe tikakurudzira vanhu kuti vauye kuzovhota. Sekutaura pandaita madzimai zvinonzi ndo akawanda munyika, asi in terms of registration as I speak right now kwato masvingo yoga nokuti ndakawanisa mukana yekuona eZimbabwe yose zviri kuratidza kuti madzimai mashomo akuregistra. Asi takatongoti ndozvisimbisi kuti zvinyepere takati kuda sezvo 2018 vakanga varivo vakawanda vakarejesa kudando vakanga vatopera havo vakarejesa panguva iyo.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa mumura muzvairumbidzai magrupi ravati chirongwa chavo chichabatsira kuti madzimai nemamwe mapoka anyorese kuvhota.
Isu semura takaitawo tsvakurudzo yedu mumawadzi ese ari 10 nemumasvingo kuti chikonzero chinoita kuti vanhu vasade kuvhota chii, zvikuru kunyanya-nyanya mayuthi, people with disabilities nemadzimai. Takaona kuti pane apathy iri kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana-siyana. Naizvozvo taparura chirongwa ichi kuti tipinde macommunity iwayo tivadzidzise kukosha kwokuvhota, kuti kunovhotwa sei uye vanoenda kupi kuti kana vachida kuregistra kuvhota vanokwanisa kusvika vachibatsirika. Naizvozvo change chibatsirana tichishanda nemayouth, people with disabilities nemadzimai.
Vachitaurawo pamusangano umwe chetewo sadyigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI mumasvingo vamunyaradzi chauke vakurudzira ZEC kuti ivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa chekunyoresa kuvhota vachiti ndizvo zviri kuita kuti vanhu vashoma vanyorese kuvhota. Vemasangano aya vanoti Zeki akazivisa kuti vakanyoresa vanhu vashoma pachirongwa changopera chevoter registration blitz chaipinda nzvimbo dzinogara veruzhinji munyika mose. Vanhu zviuru gumi nezvinomwe chete ndivo vakakwanisa kunyoresa mudunhu rese remasvingo iro rine vanhu vanosvika mamiriyoni maviri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Boka rehurumende rinoona nezvemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA nasi rakwidza mitengo yemafuta edzimotokari, izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chayaita nhasi, ZERA yati mitengo yemafuta edhiziri yakwira nemasendi matatu ekuAmerica kusvika dhora rimwe nemasendi makumi manomwe nemana emari ekuAmerica, kana kuti dhora 74 cents, kana kuti mazana mana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe nemasendi makumi mashanu nematanhatu emari yemunyika, kana kuti 499.56 RTGS. Kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi manomwe nerimwe, kana kuti dhora 71, iyo yakaziviswa musi wa6 mwedzi uno. Mutengo wepeturu wakakwirawo kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nerimwe, kana kuti US$63, kuenda padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nemasere US$68, kana kuti madhora mazana mana nemakumi masere nerimwe nemasendi maviri ane mari yemunyika, kana kuti 481.2 cents RTGS. Kukwira uku kwatambirwa nekunyunyuta nevakawanda munyika, avo vati zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro, kunyanya chikafu icho chava nevhiki mbiri chichingokwira mitengo pasina kana kumbomira. VaAndrew Munguri vati kukwira kwaita mafuta ekufambisa uku kuchaita kuti vatadze kutenga chikafu muzvitoro sezvo vagara vachidhurirwa.
Iri dambudziko ratawegwa naro. Imai vatsva musana mwana vatsva dumbu. Apa zvino zvitombofamba zvakanaka, nokuti kuzvino chero nemari dzatava kutambira idzi hadzisatombokwani, ende zvinhu zvese hazvisitombofamba zvakanaka, chero marenda chero chikuenda kuchipatara hazvisati chero kuti tikwanisa kutravhela kuenda kumastations kwedu tinoita basa redu hazvisatomboiti. Zvinhu zvese zvakutodhura. Aivha hurumende yakwanisa kutigadzirirawo zvinhu zvaita zvakanaka panyaya yeekonomi apa, nokuti ndo pane nyaya yese pachakonzera mvonga mupopota.
Zvimwe zvakakwira mutengo zvinosanganisira mafuta ekubikisa e2 liters, ayo oita mari inodarika chiuru nemazana mashanu emaRTGS kubva kumazana matanhatu chondora pfuura. Chisaga cheupfu che10kg chakakwira kusvika kumadhora chiuru nemazana masere mune zvimwe zvitoro, izvo zviri kuomera vatengi avo vasiri kukwidzirwa mihoro yavo kumabasa. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe, kana kuti CCZ mumasvingo, vadhumisani muguchini vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta edzimotokari uku kuri kuita kuti vatengi vaomerwe.
Announcement yaitwa nezera yekukwidza maprices efuel, petrol and diesel, tikuona kuti zvichaita major impact maprices emaproducts and services, nekuti fuel is a major cost driver pa production emagoods ne the movement of the same goods kuti zvisvike pama markets azvinochidiwa nemaconsumers. Saka any increase inongoitwa kumaproducts waya inobva yangoitwa pass on to the ordinary person who is the consumer.
Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Hurumende yeBotswana yamanikidzwa kutambira kurudziro yevatyairi vemabhazi nedzimotokari dzinotakura veruzhinji ndokuwedzera mari dzekufambisa nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana, kana kuti 15%. Danho iri rinonzi nevamwe richawedzera mutoro kuvafambi avo vagara vakaremerwa kare. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvichitevera kuramwa mabasa kwevatyairi vezvifambiso zveveruzhinji kwemazuva matatu uko kwakatanga nechipiri svondo rino, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa everuzhinji muBotswana vaEric Molale vakazivisa nezuro manheru kuti mari dzekutakura veruzhinji dzakwira nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kutanga nhasi. Rwendo rwairipirwa mapula matanhatu rwakubhadharirwa mapula manomwe, koto rwairipirwa mapula manomwe rwakuda mapula masere, uye kubva muHebroni kuenda kuHarare kwakuda kuti munhu abhadhare mapula mazana mana nemakumi masere kubva pamapula mazana mana nemasere. Kuwedzerwa kwemari dzekutakura veruzhinji kunotevera kukwidzwa kwemafuta edzimotokari nebazi rinoona nezvemhando dzemoto munyika iyi rebotswana Energy Regulatory Authority kana kuti Bera muchidimbu. Muzvare Laina Marufu, avo vanova mushandi wemumba muguta reHebroni, vanoti kukwira kutsva uku kuri kuwedzera kuoma kweupenyu hwevanhu kunyanya vabva kure.
There are economic pressures anouya muupenyu hwavo because right now, like if you look at my salaries at Nongo Chikora, with that high inflation, what rent in the city, one of the general water of rent yake. But yet salaries just stagnant.
Shimwe chizvangwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama amai Petronella Mufure. Vaudza Studio 7 parunare vari muHebroni kuti vazhinji vacharovera muBotswana nokuda kwekudhura kwemabhazi.
Isusu semaZimbabweans ari muBotswana tinongoshingirira zvedu kuramba tichishanda, but hazvisi kutiitira zvakanaka nekuti hatina choice kuti tigare hatikwanise kurarama.
Nyanzvi munyadza zvoupfumi vachishanda vakazvimirira muguta reHebroni vaUbert Mutoko vanoti yasvika nguva yekuti vanhu vatsvage mabhindau kwavangaita padivi koto vanoshanda vawedzere mironga yavanowana nayo mari.
Kune vanoshanda vaya hazvinei zvakanaka kuti apota achiitawo kabhizinesi kake pasaidi. Kune vanoita mabhizinesi ngavaronge kuti bhizinesi rake rikure kuita kuti akwanise kuisa masystems in place so that sekukura kune kuchiitawo bhizinesi rake kunyange zvinhu zvichioma bhizinesi rake rinenge riine nzira yekukwanisa kuramba richimuraramira.
Vaenderera mberi vachiti pfungwa yekudzoka kumusha ipfungwa yakanaka kwazvo, asi inoda munhu aita urongo hwakadzamo kuti anosvika achitangira papi.
Pamwe pacho zvinhu zvinoona kukuomera zvakanyanya nekuti iwe unenge wajaira kugara muBotswana, pamwe wajaira kugara Francis Town, Mahuni kana eHebroni kana ndekupi.
Vazhinji vakatiza mamiriro ezvoupfumi munyika aya vane makora remanyama amire nerongo vachiti vari kutsvaga mafuro manyoro munyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia, Namibia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zuva rekucherechedza kubatana muCameroon reNational Unity Day rinocherechedzwa musi wa20 chivabvu gore roga roga racherechedzwa nekumhanyisana pakati pemapurisa nevari kuda kupatsanuka kubva kunyika iyi avo varambidza vanhu kufamba-famba. Izvo zvakanganisa vemabhizimusi kumatunhu anotaura chirungu ari kumavirira. Mauto anoti mauto anoita makumi maviri nemasere vevanhu vanga vachikanganisa mheremere idzi kumatunhu anotaura rurimi rwechirungu munyika ine vakawanda vanotaura rurimi rweFrench vaurayiwa mukurwisana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muSouth Korea nechishanu, rwendo rwavo rwekutanga kushanyira Asia. Urwo ruchavasvitsawo zvakare kuJapan. VaBiden vashanyirawo fekitari yeSamsung inogadzira zvinoshandiswa mumakombiyuta vari pamwe chete nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Sun Yeol. Madzimai akakunda mune zvekurima apiwa mibairo nhasi pamabiko atungamirwa nebazi rezvekurima rakabatana nemasangano akazvimirira anosanganisira Re4H Foundation Zimbabwe pamwe nemakambani anogadzira mbeu nemafotireza aitirwa kwaseke nhasi. Chiitiko ichi chinonzi chafadza masangano anomiririra varimi vechidzimai nekubudirira kwaanoti kuri kuita mudzimai wanhasi munyaya dzekurima. Taita hurukuro nevatora mubairo mukuru amaita Tenda Madhake vari kwaseke.
2018 ndakashaikirwa nemurume wangu ndikasiwa ndine vana vaviri. Ndakatanga kurima ndichirima ndakaenda ndichikwira iye zvino ndakatirime zvakakura zvaita kuti zvara nhasi seke yose indiunganire. Ndakarima ndine 2 hectares dzandakarima dzandiri kudiridzira.
Imi semudzimai wanhasi vari kukutambiraiwo sei mudunhu mamugere semudzimai aita mukurumbira nekurima?
Ndinoziva vanoda chakanaka vanofara saizvozvo. Nharaunda iri kubhenefita zvakanyanya sekuti vanouya vachitenga zvirimwa zvandiri kurima, ingava king onion, cabbage, huku zvakare.
Rutsigiro rwamuri kuwanawo kubva kune mamwe masangano nehurumende nderwupi?
Ndine madhumeni andinoshanda nawo munharaunda mangu. Ndine anonzi Most Hove, murimisi wangu ari panzvimbo. Ndine zvakare anonzi Magwa ari kumalet, murimisi wangu zvakare. Vari kushanda neni zvakanyanya vachindipa rutsigiro. Ndina kansela anova munhukadzizve, tungamirai Dhuve, anondisapota zvakanyanya, anouya achindibatsira achindipa mazano.
Kwamunotengesera zvirimwa zvenyu nezvamunopfuwa hamusi kunetseka here nekutengesa?
Dambudziko riripo zvakanyanya sekuti zvirimwa zvangu zvinenge zvakati wandei. Dai ndawana market inonyatsori reliable yekuti ndinonyatsosupplya zvirimwa zvangu zvese zvakati nakei, ndinoona kuti ndinogona kusvika kuri.
Mashoko amungapewo mwana musikana wanhasi akakura achiudzwa kunzi kurima ndekwevarume ndeyekuti kudii?
Ndinoti zvinotangira even kuna Jesu chaiko. Maria akapuwa Jesu pasina munhurume. Munhukadzi unofanira kumira nesimba, kupfirwa hakusi kupererwa. Saka mudzimai wanhasi kumwanasikana wose wanhasi, mira netsimba unoenda kuri.
Avo vange vari murimi wechidzimai Amai Tatenda Madhake vachitaura vari parunare vari kwaSeke neStudio 7. Muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benura anoti ari kufara zvikuru mushure mekupiwa ruremekedzo rwepamusoro neguta reCarmel kuIndiana muno muAmerica, iro rakatara zuva ra14 Chivabvu sezuva reDominic Benura Day. Benura anoti akanga asingazivi kuti achawana ruremekedzo urwu, urwo rwaakawana mushure mekuveza chivezwa chichange chichiratidzwa muguta iri, icho chakaparurwa svondo rakapera. Vakawanda vanorangarira Benura mushure mekunge aveza chivezwa chevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe, icho chakashorwa zvikuru neveruzhinji. Benura anoti shuviro yake ndeyekuti arambe achisimudzira vamwe vavezi vekuZimbabwe, uye pari zvino ari pachirongwa chiri kuitwa kuCincinnati kuOhio muno muAmerica, apo pane vavezi vaanoshanda navo vari kutengesa zvivezwa zvavo. Ngatiinzwei hurukuro yaaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndine shamwari yangu yagara ichishambadza basa rangu kunoku for at least 20 years. Saka ndofunga vemusitu vaigara vachingoona wiki yangu over the years. Kuzosvikira pavakazotaurira shamwari yangu kuti avari kuda kutenga chinhu chivezwa, vaona basa rangu richikodzera kuti ringe richiiswawo pamwe chete nemabasa avo ari mumastreets avo kunoku, like my permanent collection. Ndofunga vaito maresearch avo vakaona maybe ndapa level yekuti basa rangu raakukwanisa kutoreka kuti inge richiiswa mumapublic places ekuu. Saka ndopa ndikazocondact kwavo ndikabva ndabvuma apa ndangovaitira, vavafarira chenyu chandikavavezera.
Makaveza chii uyezve chivezwa chenyu chinenge chiri muguta ripi?
Ndakaveza pane mapictures bose vanhu vaiteedzera mabasa angu. Pane kapesi kandikamubeta kadikidiki kudharadhara, ndoka vakati tiitire chiri chihombe, vari amai vakagara pasi asi vakasumudza mwana mudenga. Ndakavaitira pisi yacho pavafara naye, vakati aiwa uya tizokupa. Asi ndeisiri kutarisira kuti vachandipa rumemekezo, ndaingofunga ndiri kuya kuunveiling chete yechinhu changu. Saka ndakazongoona ndatoshezwa kuofisi kwameya, zvikanzi handozviripo. Taona nhoroondo yeupenyu hwako nekwawakabva nezvawachivha so far zvinokodzera kuti tikupe rurimekedzo irworwo, zvichikurikidza nokusanganiswa kumacultures, nekuti zvinogona kukuridzirawo vamwe vanhu, kuinspira vamwe vanhu venyika mao nevinovekwedu futi wangoapiwa murimekedzo rwakadaro. Chinova chinhu chakanaka kuramba tichikurudzirana.
Saka chivezwa chenyu chichange chiri muguta ripi uyezve zvakaitika rini?
Chiri muguta reCarmel, zvakaitika musi wa14 May.
Muguta reCarmel ndekupi uku?
kuIndiana.
Imi munogara ikoko here kana kuti zvakamira sei?
Haindogara kumusha ndatoinga izvozvo. Sasi zvakunde ndine umwe urongo wokuzoya kuno kuSensinati zvangu ndendagara uripo. Saine vhunga ngono kuatendo ndotorwa mapicture zvotudaro asi ndakazonzwa kuti bemba nokurongwa ivo.
Saka mukunzwa sei semunhu anoita zvekuvesa?
Ndikunzwa kufara chaizvo kuti basede yose vanhu vanobva kuZimbabwe tiri kuonekwa kuti vanhu varikwanisa kupuwa ruremekedzo rwakadaro especially menyika. Tine kuremekedzo kwatinoitawo kumusha asi kuona zvaakudarikira nokunze kwenyika zvinoisawo nyika yedu pakanaka. Zvinobatsira imaoko iwayo ende zvinobatsirawo vamwe vanhu kuti vazive nhingiriki chitosa tinoitawo kumusha kuitirawo vachiri kusimuka nevamwe vakasimuka kudhara. Vanhu vanenge vangotarisa vachatarisa inini vangu vokuvezwa vakutozotarisa zvakawanda vandoonawo vamwe vanhu votobatsirikawo pane izvozvo. Vamwe kutozoenda pamberi pangu yoitarisiro yangu especially tine vana vadiki vakawanda vari kuziita.
Mungati imi maveza kwemakore akawanda sei uyezve makatanga sei kuita zvekuveza izvi?
Ndingati ndaane makore anopfuura makumi mana.
Makatanga sei?
Ma6 years ndiri kwamurewa uko. Ndaiita zvokuumba ndichifudza mombe ndichiri kamwana kadiki. Saka pandikazouya kuTafara ndatorwa natete vangu ndokwandikazosangana nemuzukuru wangu aiveza matombo nevamwewo vakomana vaiveza matombo. Saka ndakanakizwa nezvavaiita nokuti inini nde ndajaira kuveza ndokuumba. Ndakazoona kuti vanhu vari kubudisa zvivezwa vachitobvisa pamatiriyo yacho. Ndenda jaira kuumba kuti ukakanganisa unomboita unokwanisa kudzosera kana ari madhaka. Asi apa ndakanakidzwa kuti vanhu vari kutovesa vachitoburitsa chinhu. Saka ndangoti ndivakumbira kuti ndivabatsire vabvuma. Saka mbuvabatsira imo ndomandikava ndakwanisa kuona chibata kupedzisira ndakubatira nyingiriki chikoro changu ndega.
Tinoona kuti muri kuZimbabwe makamboveza chivezwa chava Mugabe nemudzimai wavo. Chakatambirwa sei chivezwa ichi?
Vanhu vanhu vachifarira vamwe vakachifarira bati ndozvezviripo. Chinoitika ndechokuti kana uchiita basi imwe nguva unogona kugona imwe nguva unogona kutadza. Saka inini chandinongoziva vanhu vakatindagona zvakandinakira. Vanhu vakati hazvinaona sokubuda zvakanaka zvakangondinakira ndava zvese zvinoita kuti nditarise kuti mabe dzimwe nguva ukanzaunaona zobudisa kuti vati mabe unongosina unatsoita zvavanotarisira ukanzi wagona kuti vati vavafadza. Saka unofanira kuexpecta yes we go. Saka zvinhu zvinowanika mubasi.
Saka kuno kumuriko for how long?
Ndiriko kusvika muna July. Pane pandikawana kuita show panonzi paCrown Conservatory. Saka ndira last year saka ndazongofunga kuti handisanganiswo nemabasa evamwe vatinoshanda navo paworkshop pangu nevamwe vangosiyana siyana muZimbabwe. Saka tine group show ratiri kuita randikaita put together. Kozi ndakazoona kuti nekufamba kwandaita nenguva ukazaita uchidhonza vamwe hapana chauri kuita. Nda 53 now. Saka toda kuti tipuwa mwana nomukana. Itira kuti kana pandina nemwana ndinogona kudhonza vaenzi vachive vamwe. Vamwe kuti tinoita zvakawanda handizvi kuZimbabwe. Kune vanhu vanogona vanorufunga kuti vamwe vanogona kupinda inini vakawanda variko vari kutanga nevamwe vari pamberi.
Vanhu vanenge vachida kuona mamwe mabasa amuri kuita vanokubata ipapo?
Ndiri paFacebook ungatongogugula Dominic Bizo paFacebook unokwanisa kutoita shamwari yangu ndokwanisa kuita shamwari nao nenamba dzangu 263-772-492-816 paWhatsApp andobati ndogara ndiri pee.
Muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benura achitaura parunhare naMarvelous Muhlanganyauye ari kuCincinnati kuOhio muno muAmerica. Tobva taenda kunhau dzemitambo. Vanotungamira mutambo werugby veRugby Africa vazivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku2023 World Cup. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Worongwa hwemitambo hwabuditswa neRugby Africa hunoti Zimbabwe ichavhura musangano wezvikwata zvisere uyu nemutambo neIvory Coast musi wa1 Chikunguru. Kutanga kupinda munhandare uku kunopa Zimbabwe nguva yakati rebei yekuzorora vakamirira mutambo wavo wemasemifinari kana vakakunda Ivory Coast. Masemifinari ariko musi wa6 Chikunguru. Makundano eAfrica Rugby aya ari kuitirwa kunze kweAfrica kekutanga achitirwa kuFrance uko Zimbabwe ichange ichitambira munhandare yeStade Pierre Deloitte kuMarseille. Chikwata chichatora mukombe uyu chichabudirira kuenda kumakundano e2023 World Cup uko. Chikwata ichi chichange chiri mugungano rimwe chete neItaly, New Zealand, Uruguay neFrance iyo ichange iri pamusha. Zimbabwe iyo iri kushandisa zita rekuti maGo Sharks irikugadzirira makundano eAfrica Cup aya iri muSouth Africa kumakwikwi eCurry Cup Division 1. Asi mukuru weZimbabwe Rugby vaEron Jani vanoti gadziro yavo haisi kutanga nekugumira makundano eCurry Cup aya chete. Ivory Coast yakambotora mukombe weAfrica Cup uyu muna 1995 uyezve ikanomirira Africa World Cup yegore iroro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musa kanganwe kuti tichange tichitarisa nyaya yekukwira kwezvinhu munyika pachirongwa cheLive Talk nasimanheru ano. Ini ndini Evans Zininga, ndokuonekai nemufaro.